Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 28/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko guru ratinaro pamutemo uyu unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita zviri professional here zvinofanira kuitwa nemapurisa.
Mapurisa oenderera mberi achirambidza vanopikisa kuita misangano yavo kana kuratidzira.
Brian ichanaya kwese hakuna kuti uri kudhorobha uri kumusha uri kumapurazi uri pai imvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi.
Civil Protection Unit yoyambira vanhu nyika yose kuti vangwarire mafashamu emvura. Vamwe voshora kubva madzishe basa rekutungamira chirongwa chekugadzirisa matambudziko akaunzwa nenyaya yegukura hundi. Ii ndiyo mimwe msoro inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC.
Vazvininga dambudziko guru ratinaro pamutemo uyu unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita.
Tine urombo vatereri asi iko zvino tokupai nyaya yekuti bato rinopikisa remutwakazi Republic Party rarambidzwa kuita musangano waro nemapurisa muBulawayo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze vanosanganisiravo sangano reUnited Nations nehurumende yeAmerica, sangano reEuropean Union nevamwe vari kushushikana zvikuru nezvavanoti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusapa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo renyika dzekuungana kana kuratidzira murunyararo. Svondo rapera, mapurisa akarambidzawo veJob Scholar Solidarity Council kuita musangano kuchitungwiza. Vaskala vapedza gore nemwedzi misere vari mujeri kuchikurubhi asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo kusvika pari zvino. Dzimwe nhengo dzebato guru rinopikisa Residents Coalition for Change dziri kupota dzichipambwa dzotochwa kuti dzitaure kuti bato iri riri kuda kuratidzira here kana kuti kwete. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau achiti kunyangwe ndinodzokora zvakare mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kunyangwe asina kupa humbowo achiti vanopikisa vari kuronga kukonzera kusagadzikana munyika. Mukuzeya nezvenyaya yemutwakazi nedzimwe, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Vazvininga dambudziko guru ratinaro pamutemo uyu unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita zviri professional here zvinofanira kuitwa nemapurisa. Kana kuti vava kutoita politics, vava kuita zvematongerwo enyika, vava kutoiratidza kuti vane divi ravari kushanda naro. Nekuti chokwadi, kana mapurisa ari professional, havafaniri kutarisa kuti uyu munhu ari kuita chikumbiro ichi abuda nekupi, abva kupi. Vanofanira kungoita kuti vanhu vakwanise kuita zvinhu zvinotenderwa nebumbiro redu remutemo neconstitution yedu.
Iwo mutemo wacho uyu uchiri kushanda zvawakaisirwa here mumafambiro ari kuita zvinhu iwaya munyika?
Izvozvo hatichatonzwisisa kuti mutemo iwowo uchiri kushanda zvawakaisirwa here. Nekuti pekutanga taive nemutemo wePublic Order and Security Act, iwo mutemo wanga uripo kwenguva yakareba kwadzinguva muna 2000 kusvika pawakazovandudzwa neMaintenance and Peace of Order Act, uchiitira kuti vemaopposition political parties vangewo vanokwanisa kunge vachiitawo misangano yavo vakasununguka. Asi chatinoramba tichi
kuona ndechekuti chakangochinja izita kubva kuposta kuenda kumopa asi zvinongoramba zvakangooma kuti vema opposition political parties neavo vanenge vachinzi vanopikisa vaungane gore rakapera ndofunga muchayeuka kuti mapurisa akarambidza kuti rally yaifanira kuti iitwe yekurangarira nekusenda off vamagaisa muchakabvu vakanga vachangoshaya iitwe vachipa chikonzero yekuti notice yenyu hamuna kuipa nemazuva akakwana asi mazuva akakwana aigobva kupi nekuti vaida 7 days notice asi vamagaisa in the last 7 days dacho vanenge vakanga vatati vachaya iwo mareasons avanopa kazhinji ndiwo mareasons acho anoratidza kuti izvi zvinhu zviri kuitwa hazvisi kuitwa zviri pamutemo
kurudziro yochituo kudini kuti zvisaramba zvichiitika zvakadai
kurudziro yedu sezimbabwe human rights ngo fora ndeyekuti pamutemo iwowu mapurisa ngaaite basa ravo zviri professional neprofessional mena vasiyane nekutora epartisan approach it is the issue of partisan approach yatiine problem nayo asi mapurisa ngaangopa mvumo vongomeka shuwa kuti vanhu vaita zvinhu vakasununguka peaceful vasingaratidze kuti vanenge vane bato ravari kubvumira kuita mamwe mapato acharambidzwa kuita zvaanofanira kutaisa
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde taedza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati asi vange vakabatikana Bazi rinoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vawirwa nenjodzi Receive Protection Unit rikurudzira vanhu matunhu ose enyika kuti vangwarire mafashamu emvura ayo anonzi atouraya vanhu vaviri muHarare. Vanoona nezvemamiriro ekunze vakagara vapa yambiro yekuti kuchanaya mvura yakawanda svondo rino kusvika nemusi wemugovera. Mvura iyi yakatosiya vamwe vagari vekubudiriro 4 vasina pekugara. CPU inoti ine dzimba dzekuti vanhu vaende kunopotera matunhu akasiyana-siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCPU vaNathan Komo.
Imvura iyi ichanaya kwese hakuna kuti uri kudhorobha uri kumusha uri kumapurazi uri pai imvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi
imi muri kushandawo sei nevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana
matunhu edu ese sekuziya kwamunoita mukoma Blessing tina ana mujiki vari ikoko vanotungamira urongwa hwekutibetsera kana tasangana nedambudziko rakadai madzimambo edu anoshanda naana muzviki vanotibetsera mapartners edu anoshanda naana muzviki munhu wese pari zvino paanogara ngaapaongorore vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa kana pasina tine nzvimbo dzatakatara nzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira pakati ziriko nzvimbo idzodzo tikabvunza mapurisa tikabvunza vana mudzviki tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda tochengetedza tochengetedza upenyu hwedu muno muHarare ndoma yakanyanya kutangisisa sekuziva kwamunoita tina ana budiriro tine urombo kuti takazorasikirwa nemwana ane makore matanhatu akazoonekwa zvake marimwe zuro kana kuri kuvigwa achaigwa nhasi kana mangwana tine imwe kempu zviya takaita pakuwadzana yevanhu vakangogarawo magariro yevanoda saka chidzidzo because nekuti nzvimbo dzese idzi dzavanogara idzi hadzisi nzvimbo dzakatarwa kuti vanhu vagare saka kutaura kudai kune vamwe vari mumapani vari mumatoro kunaya kwairi kuita uku haivapotsi saka tinovakurudzira kuti vaende zvekunzvimbo dzakatara
ko mumugwagwa zvinhu zvakamirawo sei nenyaya yemafashamo emvura
ndichitaura nemi kudai mukoma Blessing ndiri kubva kumarondera kwakaita tsaona yebhazi nerimwe gonyeti neimwe mota diki unongoona kuti kana kuchinaya dzimwe tsaona dzinoitika nekuti kana mvura yanaisa paunoenda haunyanyi kuona zvikure unoona zviri pedyo Takatuta nisiro wa Chinese mota, patota munga wa izi mitara, amucha iti shikanaka. Tuta nisiro wa kuti, gatisonya nyomanya, mawaipa edu ngasha ande, ma geche mota zidu ngasha ande. Nezino jesu zuta nisiro wa kushanda shakanaka pa mota zidu. Gatisata nisiro wa zete ya mkwa nzizi, kanta waka nzizika biki kana ombe, kuti yana ya shomari gaye ni mboeza ndiende ni auno wengurwa mbura ya chumiru na ya shine simba.
Mukuru we CPU wa Nathan Gomo bachitaura varparunare muarare. Tichiripanya ii tabatao vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munerimwe sangano revagari Recombined Harare Residents Association varuben Akili tikavabvunzawo nezvematambudziko ari kusangana nevanhu muguta reHarare nekuda kwemafashamu uye zvikonzero zvacho.
Ini zvanga zvichikonzeresa mafashamu poor drainage makomba kana kuti migero inofambisa mvura muguta reHarare mumwe yacho yakavharwa ingava yakavharwa nemarara imwe yacho yakavharwa nemajecha naizvozvo mvura inenge yaupinda mudzimba dzevanhu nechikonzero chekuti madrenia kana kuti migero iyoyo inenge isafambise mvura sezvinenge zvichitarisirwa. Zvimwe zvacho ndezvekuti muchaona kuti pane dzimwe dzimba dzakavakwa mune nzvimbo dzaifamba nemvura kwamwe vanoti mawater channel.
Zviri kufamba sei kunzvimbo dzakadaro?
Dzimba idzo dzava dzaita madiversions kana kudaidza kudaiveta mvura inenge ichienda ichipfuura neipapo. Saka ndo dzimwe nzvimbo dzatiri kuona dzinenge dziri kuafektwa zvakanyanya nemafashamo tingati pachirungu vanoti mainfuse kana kuti dzimba dzakaita zvokupfekerwa pfekerwa mukati tingati nedzimba dzanga dzakavakwa kare ikoko tinozviona kumabvuku kunana mufakose. Nzvimbo dzakadaro dzinenge dzive dzinoafektwa zvakare nemafloods iwawa kana mafashamo iyayaya.
Ko kumatoro kunogara kwakatota uko zvino zviri kufamba sei kune vakavakira ikoko?
Vanhu vakagadzwa mumatoro kana kuti vakavaka dzimba mumatoro ndevamwe tikati ava ndovanopinda mudambudziko guru munyaya dzemafashamo. Tagara tichitaura isusu sesangano Recombined Harare Residents Association kuti mumatoro haisi nzvimbo yekuvakira dzimba nechikonzero chekuti mvura haikanganwe payakambogara. Saka naizvozvo muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vari kunyanya kuchema chema nenyaya yemafashamo vanhuwo vakagadzwa kana kuti vakazvigadza mumatoro. Muchaona nzvimbo idzodzi kunana budiriro vanhu ivavo vari kugara mumatoro. Mukasvika kune imwe nzvimbo iri kutafara uko vanhu ivavo zvakare vari mumatoro. Naizvozvo tingati matoro haisi nzvimbo yekuti pachirungu vanoti habitat kana kuti nzvimbo yekuti vanhu vangatogara.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kupiwa basa kwemadzishe munyika kuti vatungamire urongwa hwekuyananisa vakakanganisirwa upenyu nekuda kwechirongwa chegukura hundi chaitwa nemauto e5th Brigade kumatebeleland nekumidlands hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa dambudziko iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi mutedzeri wemutungamiri wesangano reNational Council of Chiefs Mambo Fortune Charumbira vanoti vakagadzirira zvakakwana semadzishe kutanga basa iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatiwo vakaona zvakakodzera kuti vape madzishe basa iri sezvo vari ivo vanochengetedza nhaka yechivanhu nekutungamirira mumamana. Mugozi ane zvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Ini sekuona kwangu zvakataurwa nemutungamiri wenyika uyezve zviri kuitwa nehurumende yavo panyaya inokosha yegukura hundi kuda kuvhara kumeso nyika kunyanya-nyanya ivo vakabatwa-batwa vakavhiringwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munharaunda dzeMidlands nedzeMatabeleland.
Idzo nyaya dzegukura hundi sei dzichiita sedzinonetsa zvakanyanya kudai?
Dai hurumende yaMnangagwa yanga iri pachokwadi pakugadzirisa kupondwa kuparadzwa kwakaitwa vanhu unozva kana wakapara mhosva dzako uchiziva kuti ndiwe wakatadzira ningi kana kuti mhuri yakati kana kuti vanhu vakati unoenda kwavari ndokuti uri kutoziva vanhu vawakakanganisira hapana munhu angati zvandiziva vanhu vandakakanganisira kana kuti handizivi vanhu vandakapondera vana vavo kana kuti madzibaba avo hurumende vamunangagwa ndivo vanhu vamwe chete ivovo kusanganisira vamunangagwa vacho vaive muhurumende kuma1980 pakaitwa guku rahundi zvechokwadi havangandiudzi kuti havazivi vanhu vakapondwa nemauto e5th brigade matunhu aya
zvino manje zvoitwa sei chii chaicho chinodiwa kuti zvigadziriswe
chinongodiwa apa ndiyavatarise marekodhi avo magwaro aripo kana vasingamazivi hongu ngavabvunze madzishe wavo ekumidlands nekumatableland vanovanyaso vanongedzera kuti pamusha apa padunhu apa pachikoro apa pakapisirwa vanhu apa padunhu apa ndopakabhinywa vakadzi vakati vakati pamunda uyu ndopakaunganidzwa vanhu vakapfurwa nemapara vakapisirwa ipapo vanoudzwa information iyoyo kana kuti ruzivo irworo rurimo muvanhu
asi kahurumende inonzi iri kuti wani iri kuda kuti nyaya idzodzi dzigadziriswe dzipere zvachose munyika
chandiri kuona ndechekuti vari kuziva kuti sezvo varivo vari vatungamiri vatiinavo nhasi varivo vaitungamira guku rahundi kupondwa kwakaitwa vanhu kumatableland nekumidlands havasi kuda kubuda pachena dai vaida kubuda pachena vaisumuka nhasi uno voronga nemadzishe vavo kuti titorei mutiendese kumatunhu ese kwatakakanganisira vanhu vonoronga misangano nevanhu ivavo gara navo pasi vonyatsounzwa nhuna dzavo vakatarisana yatinoti pachirungu face to face vonzwa vachiudzwa naivavo vakatadzira kuti chii chavanoda kuripwa nacho ndo zvega zvingatoite kuti
vanoongorora zvemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Justice vaRuben Tendai Mbofana vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tave kupeta gore rino ra2023 nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro angakaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muna 2023 nyaya yegakava rakakonzerwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu ndiyo yakave pamuromo pevakawanda uye vamwe vanoti maongera acho achanzwikwa muna 2024 nemakore akawanda anotevera Mutoriri wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rakaita sarudzo idzo dzinonzi nevamwe dzakasvibisa zita renyika pasi rose sezvo dzakashorwa nemapata anopikisa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze dzichinzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Masangano anozivikanwa nekurova imbwa akaviga mupini anoti SADC neAU akashora zvikuru sarudzo dzakaitwa neZimbabwe achibatana nemamwe masangano anoongorora sarudzo sangano reEuropean Union hurumende yeAmerica nedzimwe asi kunyange vakawanda vakadzishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti vakasarudzwa zviri pachena
our hard honest work and the people-centered policies saw us roaming to victory
kushanda kwedu nesimba nezvirongwa zvedu zvinosimudzira veruzhinji ndizvo zvakaita kuti tikunde zvine mutsindo
asi mutungamiriri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira sarudzo idzi vachiti kwaive kutungana kwembudzi act to Chamisa chakapa kuti sarudzo idzi dzishorwe kurambidzwa kutsvaga rutsigiro kwebato reTCCC kusaganurwa zvakanaka kwematunhu ekuvhotera kunonoka kupa vanhu mapepa ekuvhotesa uye kuchiidzirwa kunonzi kwakaitwa vanhu nevesangano rinonzi rinotungamirirwa nevasori refar mutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vanoti vaive netariro yekuti sarudzo dzichaunza shanduko munyika asi zvakakona ng'anga murapwa achida
Musangano guru weSADC wakataura kuti aiwa izvi zvaitwa hakuna sarudzo yakadaro naizvozvo masarudzo dzaiitwa idzi hatingati sarudzo dzabuditsa mutungamiri chaiye chaiye ari kudiwa nenyika yeZimbabwe naizvozvo zvinofanira kuti zviongororwe pakaitwa nhaururano dzichiri kungoenderera mberi
Vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reLabor Economists and African Democrats Lead Mozare Linda Masarira vanoti vakanyimwa mukana wekukwikwidza musarudzo idzi dzakakwikwidzwa nemudzimai mumwe chete amai Elizabeth Valerio Chete.
Zvino zvakasirisa kwazvo kunyanya pandiri semunhukadzi ane vavarirowo neshungu yekuti agogona kutungamirira nyika yake kuti ndakarambidzwa kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Isu tiri vana veZimbabwe vane pfuma yavo nemari yavanoti yavo nekuti Zimbabwe Electoral Commission yakanga isiri kupfuma mari yemuno munyika.
Vamwe vakarambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi zvakakonzera mutauro ndivaSavior Kasukwere vaimbove nengo yeZANU PF. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muZANU PF vafarai marepira vanoti havo 2023 igore ranga rakanaka kubato ravo sezvo rakakunda musarudzo.
Igore rakasarudzwa zvakare navanhu kuti vamunangagwa varamba vachitonga vachitungamira nyika yedu vachiendesa mberi mapolisi anoita kuti nyika ino iwane pundutso nyika yedu inde mberi.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti kusauya kwevatungamiri venyika dzemuAfrica pakutora mhiko yekutungamira kwavamunangagwa munongedzo wekuti sarudzo hadzina kutambirwa nevakawanda.
Zvinotaura kuti ruzhinji rwakaramba kuuya nekuti sarudzo idzodzi dzakataridza pachena kuti hadzina kubudisa hurumende yakaketwa navanhu mujekerere. Zvinoreva kuti izvo pane chikwereti izvo zvichebesana zvokugadzirisa izvozvi zviripo izvi kuti Zimbabwe isava nesarudzo idzodzo, Zimbabwe iite sarudzo tsva dzinenge dzakaitwa mujekerere.
Asi gakava rezvematongerwo enyika harina kupera musarudzo sezvo vamwe vari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato reTripoC vasengezo shavangu vachitsigirwa nematare nemutauri wedare reParamende nemutungamiri weSenate vakatanga kudzinga dzimwe nhengo dzedare reParamende maSenata uye makanzuro ebato rinopikisa izvo zvadzosera nyika musarudzo zvekare. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muGaza nemauto epasi nemuchadenga. Mauto eIsrael anoti asunga vanhu 20 nemumwe chete vanga vachinzi vanobatsira chikwata cheHamas chinonzi neAmerica chinopurikidza mwero. Iko zvino tochimbotarisa nyaya yeGukurahundi iri kuedza kugadziriswa nehurumende. Munguva iyi kubva mumakore kubva muna 1983 kusvika 1987 pakazonyoreranwa chibvumirano pakati pamushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Joshua Nkomo. Vanhu vanonzi vanosvika zviuru 20 vainge vafa zvikuru kuMidlands nekuMatabeleland. Mukuzeya nezveurongwa hwehurumende hwekuedza kugadzirisa dambudziko iri, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie uye gweta asi vakarerekera havo kubato reZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga kunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Right, it's a very good move. Actually, kutangisa pakadzibe kuti akaske kutanga vagara riri dama ranga riripo kuti zvichaendeka vanhu vachaenda madzisa achapinda mumamisa achitaura nevanhu kuti tisvike pakugutsikana pachirungu anoti to reach a closure. Zvakaitika panguva yeGukurahundi vamugabe vakazvarangira kati yaiva nguva yemupengo, yaiva nguva yekupenga kwepfungwa, nguva yakanga isina kumira zvakanaka ende inguva yekuti ati aifadzi kuda kutaura nezvayo, asi hakuna nyika yakamira kusvika pairi musina kurwisana. Hakuna dzimba dzisina zvibakera, asi mhuri yakakosha inogona kunyarara nekuenderera mberi nenzira yekubatana vasingafunge zvakavakuwadza kare asi vachifunga zvinovavaka.
La masi muri kuona sei nyaye gukura undi munoona hurumende ichikwanisa here kuigadzirisa sezviri kutaurwa na Dr. Mavasa.
Chatina kicho kutanga chacho chandikati ndikubvumirana na Mavasa ndechekuti conversation ye gukura undi it's a positive development kuti at least yakuchiitika manje. And inyaya ingagara ichingoonetsa kubva kudhara yekuti yanga isingatauriki ende hurumende yanga yangangonyarara kuti sakazoitwa sei ivo vanhu vachinyunyuta kuti vanhu vakafa panguva yekukura hundi. But tichitarisawo kuti chinangwa chacho chekuti tiite atingati matoksia kana kuti kutaura panyaya pegukura hundi ndechechii, kuti chingava chinangwa chekuti tingotaura zvenyaya yacho here kana kuti chingava chinyangwa chekuti kana zvataurwa poitwa anonzi mareparations here kune vanhu vatingati mavictims egukura hundi iyoyo, kana kuti kana zvataurwa kwaonekwa kuti paitwe matano ekuti kana pakaonekwawo kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika zvasingafani kuitika kuti paonekwo pachiita matare kana kuti pachiitawo kuti vanhu ivo vakazviita ivo vabudewo pachena vachitaura zveshe watakazviita. And sezvataura Dr. Mavasa kuti takazviita but zvazviri nguva yekupengereka.
Dr. Mavasa, munoona zviri kutaurwa navamasiye zvichikwanisika here kuti patorwe matano pane zvakaitika izvi kana kuti kungonzwisisa kuti chii chakaitika zvongorowa zvakadaro?
Upenyu haungofamba nekutsividza matano, tinoda kubvunza kuti ari kutorerwa kuti tigowanei pamusoro pavo. Pane matano anotorwa, anogona kunge ari matano atingati pachirungu counseling, anogona kunge ari matano atingati rebuilding our emotions, angagona kunge ari matano atingati kana kune vakapara mhosva vamise pamatano edzimhosva. Kune nyika dzakasiyana siyana, South Africa mushure mekunge vakaita reconciliation program yavo, vamugabe vakatogadzirira vakatoisa ministry yaiva iri ministry reconciliation yailidwa navakorotati kana zvichikutondera. Saka zvinoreva kuti kana pachinge pane chinhu chinenge chakaipisisa chinenge chaitika, zvinokosha kuti vanhu muve pamwe chete nekuti tiri mhuri imwe chete.
Vamasiye, vamwe vanoti idzi dzinenge mhosva dzehondo chaidzo kana kuti inganzi genocide, munotenderana here nevanodaro?
Hongu ndinotenderana navo nekuti panguva yatikuona iyoyo zvakaitika zvinhu pakaitika matano akaitwa neamo masangano akazvimirira akaita seCatholic Commission on Justice, vakabudisawo magwaro vachiitawo nhaurirano nevanhu vanga vari mumavictims imomo. And pakaiswa nhamba yanga iripo yaisvikawo kuma 20,000. Saka zvinogona kuva zvakadaro, but kuti tinyatsokuongorora tionyatsokuona kuti zvakamira sei, pakuchida kuti at least pachiitwa matano iyoyo kuti vanhu vachipinda mumacommunities imomomo vachiona kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika, zvakaitwa nani, zvakazoitwechi.
Dr. Mavasa, munoti kudii uye mungati yanga iri genocide here?
Yakanga isiri genocide, kwaiva kurwisana, yanga iri hondo.
Gweta rinorukura kodzero dzevanhu vachishanda vakarerekerawo kudivi reZANU PF, Dr. Masimba Mavasa vari parunare kuBritain manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vanhu vakawanda pasi rose vari kuchema muimbi uye aita zvemitambo Mbongeni Ngema wekuSouth Africa, uyo akashaya nezuro ave nemakore 56 nemasere munjodzi yemumugwagwa wemotokari achibva kudhorobha reLusi Kisiki kuEastern Cape. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa mashoko avo enyaradzo vati Ngema kuburikidza nekunyora kwake zvemitambo ainyatsoburitsa rusarira ganda rwaiitwa munguva yeApartheid. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutaura nemadzimai nezvavanoshuvira mugore rinotevera nezvavakasangana nazvo gore rino.
anokonika ene mfaro ndini Blessings Willow Doxia emina Taboka Ngube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku viki.